ఎవరికైతే నాకు బాధ్యత ఐసీ కాస్ట్ ఇస్తాం నీచకుచ్చి ముచ్చేతాను
Imiwo muri kukwanisa here kusvitsa mashoko akadai nekuziviswa vagari kuitira kuti vasangoramba vaine tarisiro yekungoti nguva dzakaziviswa nevesa ndodzichange dzichiuya magetsi.
Ndatakabudisa iro bhara reredshedding takataura pamusoro paro tichitaura kuti ichi ndechekushandisa kuti vagari vagone kupurana asi zvichireva kuti chinonge chinoinfluensa nekuwanika nekushomoka kwemagetsi.
Matambudziko apiwa muri kusangana nawo.
Tine matambudziko akasikuti rekutanga rinova revandalism ndo rekubiwa kwemishina kashandisa nemagetsi. Tozoita matambudziko atinowana reforeign currency kuti magetsi asinogadzira habvi yese muzimbabwe mamwe acho anobva kunze kwenyika. Saka tikanga tisina kuwana maimport iwayo tinogona kuti magetsi anotishomekera. Saka dzodzi dzine nguva dzatisingakwanisinge tipedza loadshedding stage yatinenge tabudisa kuti vagari vange vachiita sei vachibatsirika.
Pane tarisiro here yekuti zvinhu zvingagadzikana munguva pfupi inotevera?
Dambudziko ratinaro nderekuti mvura yakashomeka pachisiteshini chemagetsi chekareta. Asi zvisinei, sekambani yemagetsi hatina kumirira kuti mvura ichanaya. Tine urongwa hwakawanda hwatiri kugadzira tichiita kuti zvinge zvichibuda. Asi ngoti zvangu kutaura nezvazvo panguva iri zvino, but tichitarisira sondo rinotevera vagari vachatarudzisa kuona kuti magetsi kuwanikwa kwavo kunenge kwavatinani. Nekuti pane urongwa varongwa kunezvesa urongwa varongwa pamwe chete nehurumende naara dzidzi ete kuti tinge tibatsirikana muzimbabwe nenyaya yemakisi iyoyo.